Legal Matters on your station of choice, ZFM Stereo.
Good evening. Welcome to Legal Matters, your weekly program on ZFM Stereo, my station, your station. My name is Zorora Nkomo. Our discussion tonight is on property acquisition and disposal by those in the diaspora. In this discussion, I'm joined by Mark Rujua. Rujua is a property law expert here in Zimbabwe. And also, it is very important that you can participate in our discussion on our WhatsApp platform, 0731-168-045. It's 0731-168-045. And we are also streaming live on www.zfmstereo.co.zw. We are live streaming on www.zfmstereo.co.zw. If you are in Harare, we are on 106.4. If you are in Chimanimani, we are on 91.3. Kana muri ku Betbridge, munotibata pa 106.1. Kana muri ku Mtora Shanga, munotibata pa 97.6. Mukoma Mak, welcome to Legal Matters.
Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here.
Yes, man, rakananga muri Zimbabwe. Tinoziva kuti vanhu vanotaura zvemaproperties omidziyo kana vari ku diaspora vanoshaya kuti ko zvinombofambiswa sei. Nhasi tinoda kuti mubvunze mibvunzo yenyu yese yamungada kuti munzwe kuti kana uri kunze kwenyika kuti utenge property au kuti property izova yako zvinofambiswa sei, nekuti tino understand kuti a lot of things are happening, people are being duped, vanhu vari kutsotswa mari dzavo. Saka nhasi tina vamakirijwa vari kunge vachitibatsira kuti tione kuti zvinofambiswa sei kuti property munhu akwanise kutenga property kana ari kunze kwenyika. Mukoma Mark, tisati tapinda mu discussion yedu, tingada kunyatso kunzwisisa kuti what types of property a person in diaspora can acquire. Inombori property yemhando ipi? Zvine property yemhando inonzi iyi chete here kana kuti anokwanisa kutenga mhando dzese?
Yeah, to answer that question, mubvunzo uri very simple. Kuva uri diaspora does not stop you from purchasing any type of property that you want, that you need. Obviously, in our previous show, I explained that there are two main broad categories of property. Tine anonzi ma immovable properties, tinosanganisira dzimba ne land, mastenza. Vanhu vanongoti mastenda, akatenga stand yangu. Then secondly, obviously, we've got our movable property. From the name itself, movable, zvinofambisa from one position to the next. Tine motikari dzedu, tine ma shares, you know, zvakawanda. So nothing stops you from purchasing, but procedure yekutenga ndo inosiyana. Because of geography, you're not panzvimbo. There are things that you're limited.
Oh, okay, because a person is not panzvimbo.
Exactly.
Which means the procedure is a bit different nemunhu anenge ari panzvimbo.
This was what
I said. I think it's very important. I think you can now go ahead. Tell us, what is the procedure or what a person in the diaspora needs to do kuti akwanise acquire property ari ku diaspora?
I'll take you a bit back, ipapo, no paika ka foundation, kekuti how are these things happen? Because our main worry, our main concern is kuti vanhu vari kubirwa. Vanhu vari kubirwa kunyange nehama dzavo, kunyange nema spouses nevana vavo. So what we need to have, you know, is a safety net that's there from the point one releases his or her money to the point they realize their dream of owning a property. So ipapo ndo patinofanira kuita guarantee the safety of that money. Caution. So caution yauno exercise semunhu ari on the ground, ari muno Zimbabwe. Ne caution yauno fanira ku exercise uri ku diaspora zvatosiyana. Because if you're physically available in Zimbabwe, unogona kutoina ascertaina wega nemaziso
kuti this is what
this is what I want to buy. But if you're now in the diaspora now, you have to be extra cautious. How then do you acquire a property, to answer your question? You need to engage a trained professional that you can trust. And obviously, I'm a bit biased as a legal practitioner. You need to engage a lawyer. Unofanira kutaura negweta.
Kuti ndakuda ndirikuda gweta rinokwanisa kutaura naro iwo uri ku diaspora but uchitaura naro uri kuno.
You know, because of technology, kune zvakawanda, we've got emails, we've got WhatsApp, and gweta richarakanakira. Magweta hapazoshaya one or two bad apples, but magweta tine a professional body inoita monitor what we do, the Law Society of Zimbabwe.
Okay.
Let's say you've engaged Mr. Rujua, kuti Mr. Rujua ndiroto andibatsire. You can approach the Law Society of Zimbabwe. What, Mr. Rujua, is he in good standing with the Law Society? Then if I have any issues with the Law Society, I want to raise my red flags.
Okay.
So, and it's for free. It's not like you're going to pay the Law Society.
Which means even if I want to go to the Law Society and to find out who is Mark Rujua, don't know that I know this is a fit and proper person. So
exactly.
Before this certain that tanga my arrangements or my that transaction.
This is also why am I referring to the Law Society and lawyers? Because pani issue accountability.
Okay.
If you want to purchase a property, pani accountability. And there's the issue of safety of your money. Lawyers run what we call trust accounts. And there are grave consequences on our part if we do not handle your money properly.
Okay.
So that's the first thing. Engage a lawyer. Do your due diligence on the lawyer. What sort of person is this lawyer? Then the next step, the law provides that when you get the same properties, land, number, you cannot purchase personal in a written agreement, contract of sale. Handiti, unofana kutonyora usazombo fa wakanyepera kunzi aiwa ndakatumira mari saka ndakatotenga property. You have to have sight of a legal document called an agreement of sale.
Agreement of sale.
Mm-hmm.
That is what is very important.
That's very important. And unofana kuiona usangoudzonza ano kwaitwa agreement, unofana kuiona. Or satisfied in my contents acho. What's an angurira negoita kuti my provisions are arikumborevei. What are the obligations on me? In that same agreement, you know, identify who is the seller, and it who is the buyer. You know, identify what is the property, and it can we ascertain the property size, must square meters.
Could the property iri pakati?
This was what I said. Iri pakati. Yaka kurasi. Uendeani. So as lawyers, we are also trained to do our due diligence. Kuti munhu arikumbozviti arikutengesa property. Ndiani, is this the proper person? Because there's a lot of fraud going on.
Yeah. Because a lot of people are losing their hard-earned money.
Exactly. Yes. So to avoid that, engage a lawyer to do the due diligence on your behalf. So just remember, when you're saving up your money to buy your immovable property, also take into account, kuti panofana kunge pane a professional who is going to cater for your interests during the whole process.
Okay. Because let's say I'm in the UK. Like, if, for example, I understand what one of Advajinj, Varukunana, Kunana, Europe, especially UK, kune quite a large number.
True.
Ndruda kuti, ndruda kutenga imba, mono Zimbabwe. Kaut ndruda kutenga stand, mono Zimbabwe. E ndino, ndombo tanga se.
Tutanga pako identify a property.
Identify. Oh, don't you? Yeah, and it I identify a property.
Okay.
Yeah, right. Actually, I could check my services. Manje, kuti, yeah, I need now to engage someone. My lawyers, I know pinda pa stage EPAP.
My lawyers, I know tangira pa agreement of sale.
Pa agreement of sale.
Hey, pa kuti ta identify a property, ta identify a footage, munaruku tengesa property seller.
Okay.
And it, tochi draft, you know, the agreement of sale between the buyer and the seller.
Which
and
means if you are a lawyer or kunoko, you will be representing Monarku UK.
This was what I said.
Okay, then that's your duty now to make sure kuti you are representing ndopa makuchitanga kuti process ya kuchitanga kuti.
Exactly.
Okay.
So I am representing you. My job is to cater for your interests. Not only pa issue kuti mari yako ya famba mune zvakanaka kusvikira wana property, but kuti hapana here ma obligations ari kuplacewa on you anenge ari very onerous yekuti haukwanisi kuzoita sei kuzoma perform.
Okay,
you understand? And I also need to do my due diligence. You know, it's a long process, complicated, where a legal eye is very necessary.
Okay.
And it so tight agreement of so tawira na tight back and forth my consultations were we this is the agreement that I want. And we attend to making sure all the parties then sign.
Okay.
That's the first process.
Then the all parties anofana kusaina.
Yes, ma party anofana
kusaina. Which means uyo ari ku UK munoita sei anofana anoita sei.
Tinema options.
Uh-huh.
The first option ari ku UK or wherever kwari anogona appoint munhu anoti power of attorney. Munhu waari kupa mvumo wekumumirira ari kuno kuZimbabwe.
kuti amumerere pakutengwa kwemba yacho
kana kwemba nekusaina ndiacha saina zvese if we go kuzimra kana pane pane need yekuenda ku you know all those things ndiana ngakamirira zvese
okay
handiti oh because of you know anogona kundira kusaina ndega we can use my courier services tapedza agreement okay. Totomutumira osaina odzotsa futi handiti ka okay. Then to make sure kuti ari kutengesa asaina
zvakare so which means pane two options zvekuti munhu anokwanisa kusaina iye or anokwanisa kuuse another person
okay. Of which pane document ratino prepare ma lawyers runs the power of attorney handiti
okay.
It can be a special or general power of attorney but we don't want to kurudzira a special power of attorney inenge ichi identify kuti ndiani munhu wacho ine idea yake and the like information yekuti zvoni uyu amutuma anogona kuverify zvishuwa so it is as good as kuti munhu yeye aripo on behalf of chief of that person
okay.
A lawyer can also be appointed as power of attorney as well
okay
mm-hmm.
All right tasaina apa handitika what next because tiroda kusvika pakuti imba iyo yava yangu kutira kuti izochinjwa ownership because munhu wese ndo zvaanenge achida kuti kusiti kanzwi igos anotaura kuti ine zita rangu tasaina apa what is the next stage
pane imwe point yandoda kuti nditsanangure tisati taenda ipapo
okay
maproperties aya pane maproperties ane anonzi matitle deeds handiti
uh-huh.
Nemangu maproperties asina matitle deeds. You understand?
But yes, anokwanisa kutengwa.
Yes, anotengwa. Yes, anotengeseka.
Okay.
Asi chaonengo chitenga pamutemo nawa. Uyu ane title deed. Handitika.
Mm-hmm.
Anenge ane ma real rights kana achinge a transfer of property.
Okay.
But uyu ango pane vanga ma cooperatives zvekuti pane pasati pane ma title deed. Chaonengo uri kutenga ma rights to that property. You understand?
Okay.
You are buying personal rights to that property. And panofana ngaparipo imwe due diligence iri deeper. Ma cooperative ikoko ndo kune matambudziko akawanda.
Yeah, because it's very difficult now kuti tinzwisise kuti all right people they are talking about kuti chinhu chive ne ownership pane issue ya ma title deeds but wawana kune a cooperative kuti rine stand 200 square meters or 1000 square meters but iri under cooperative then you feel to understand kuti now how do I go about it?
Ipapo zvakare pane pachida kufambirwa because hakuna land isina mapepa. Handiti?
Hakuna land
isina mapepa. Inasimati isina ma title deeds, hakuna land inenge isina mapepa, ano verify wa. Nema local authorities, because anonzi ma cooperative haya, inasimati as pasi ina ma title deeds, tinozvifambira nyadzi, tunoona kuti land ine ma permit here, pane compliance here. Because msati matengeserwa, the developer needs to comply with certain issues zinezi pa permit yake. Ye development
okay.
Permit yake eh
okay.
Saka izvo ndo zvatinoita kufambira manje tichiona kuti zvakamira sei
developer uyu is it
a proper developer because my developer you know I don't want to point fingers but ndopa unozona mwana pane ma double allocation uri kuti watenga chinhu chako wakudono wako utaona pane structure kudhara
exactly ndo zviri kutoitika
and it makes it worse kana uri ku diaspora because kutaura geography is an issue.
Yeah, because I remember when I was doing a certain story. Kwakatanga vatanzi handiti muri kuona site plan iyo iri kumadziro vanenge vakomana vanotengesa mastands vanenge vari site plan ma drawings but so we can't understand those.
So they use very flowery language uchipinda muroom macho pane zvinhu seemingly official ma site plan nema colors and anyone can do that. Handiti anyone can go to my professionals to have that diagram but beyond that diagram what is there so we then request for papers and it can we see your papers to verify one was to exchange a mari problem manje news ndo anoti mari nenge yatobhadharo wakuda kuzo verify most people get so excited kana chiti I'm now buying my property excitement iyoyo ndo inokunyudza exactly so consult my lawyers, consult even my real estate professionals. They will guide you, they will walk you through the process. Usat wacha wa release mari.
Okay. Paita mumwe mubvunzo pana apa hanzi varujua zvamuri kutaura izvi ini ndakatenga stand but takanzi tinofanira kusainirana ma affidavits.
Ndizvozvo. I've also encountered clients where, you know, vanoita zvema affidavits. What is an affidavit? It's just a sworn statement. You know zongodindwa na na commissioner of oath. Sworn statement here is binding. That's the other issue.
Okay.
But ndisati ndaona my contents of that affidavit, it does not mean good are binding in totality.
Okay.
You understand?
Uh-huh.
So an affidavit, munogona kutengeserana moita ma affidavit enyu. But you know, it will be difficult for me kuti ndinyatsotaura ndisina kuona kuti chi zvakamira sei. Zviri proper nezvatinokurudzira isusu vemutemo. Itai a proper agreement of sale.
Agreement of sale.
Yaonekwa ne a professional anogona ku safeguard both interests, interests ema parties ese. You understand? So imagine une cooperative and pano munhu ari kuzvinda katenga property ku cooperative.
Yes.
Asi kuzot cooperative yakamira sei? Is it in good standing either ne council kana ne minister of local government? We don't know. Angori ne affidavit nezvimapepa zvaanazvo. Obva tongoti zoro ndirikutengesa stand yangu ona mapepa aya. Iwo changona mapepa mo exchange mari. The next person achada pacheta a line of people vachingodaro, but kunogona kune zvisina kuchena kumashuro.
Okay.
So advice andinotaura yandinopa mutereri uyu. Consults, handiti. Ukasa consulta before uchabhadhara mari yakawanda kuti uzoita sei uzobatsirika pamberi.
Okay. Pane umwe ari kuti ndiruda kunzwisisa kuti ndakaita ndakatenga stand but zvanga zvisina gweta mukati, but iko zvino izvi tava kuita problem. Zvinokwanisika here kuti mupa stage yandava ndikwanise kutsvaka gweta?
Yes, apana stage isinga kwanise kuengage a gweta. Handiti, at any stage, tomboti you are now shocked inini ndavharwa. Handiti, you can engage gweta kuti rite litigate, tiende kuma courts tuona kuti at least can you salvage something. But remember, ma crooks ari kutengesera ari kubira vanhu mari, vangwarawo zvakare. Unogona kusatomuwana kuti ndomuwana kupi munhu iyeye.
Yeah.
Handiti, ndopane imwe issue. Because hauna kuverify authenticity yemapepa. There are people who are forging not only IDs and title deeds. And it's varu forja zvakawanda. Iko kesi yake ukatitsvaga ringe nezita rake. And it's then kana wazoshuwa kuti apa ndazobirwa mari, wauya kwandiri kuti tiundi engage tite recovery. Todotsvaga munhu pa address yawapiwa, hapana munhu. There's a totally different person.
Yes.
Tine deed chairo the same property iroro, but vanhu varipo kuti that's not it. Wobudisa rao deed. So people are so cunning. You know, things are now tough.
Yes.
And mbavadza akungwarisa futi. Then when dzenguwa, lawyers can even not see kuti these things are not authentic. At times, you know, the rarest time, because people are now so cunning.
And it's now very complicated.
Yes.
Okay.
So we have to up our game as well as lawyers, because we know what we are dealing with. Because my job is to safeguard your interests in this whole transaction.
Okay. Muri Zimbabwe tirikutsanangurirwa nyaya yekuti munokwanisa kutenga sei property, especially muri kudiaspora, kuti musabirwa. Tinoziva kuti pari kuitika zvinhu zvakawanda. Vanhu vari kutenga pakutenga kwedzimba, pakutengwa kwemaproperty zvakaita sedzimba, vanhu vari kubirwa. Kana muchida kuparticipate mudiscussion yedu, munotibata pa 0731 168 045. Munotibata pa 0731 168 045. Ndopa muno senda ma short messages enyu. I am seeing kuti vamwe muri kuda kuisa ari ma voice note, but no, musakanda ari ma voice notes. Ingonyoraika a very short message, tinobva takupindurai munobva mabatsirika. Then right, Mr. Joa, muri kuti taita that process, ta sign runner. But then what next? Kuti tizvozvosvika pakuti imba yavo kuchitaura zita rangu kuti imba yava yankomo.
Alright. Saka ngatingoshandisa yema title deeds iyi, then tozobata imwe yacho.
Yes.
Yema title deeds tapedza tasainirana, and it we've agreed on my modalities with mari icha disbursed, at what point, iri how much deposit and what not. Zviri pakuwirirana, because vanhu vaviri ava vanobvumidza kuwirirana zvavawirirana. Handiti, tapedza tasainirana. Inini segweta ndakuchita sei ndakuchatenda kune process ye conveyancing. Process ye conveyancing inoinvolve zimra. Handiti,
okay.
Because you need to pay tax. Wasabadra tax imosha
pakutengwa kwedzi kwedzi.
So inini ndiri kutengesa, kana kuti uyu ari kutengesa, anobadra inonzi capital gains tax.
Okay.
Handiti, I attend to that. I attend kuti paitwa assessment, handiti, and I also attend kuti pabhadharwa towana inonzi capital gains certificate. Handiti, tabva ipapo, imba inofanira kutengeswa yabhadhara mitero yese kukanzuro. Pobva issue a certificate, a rates clearance certificate.
Okay.
Handiti, taane mapepa tu iwayo, inini ndovandagadzira deed nyowani. And it was funny, did drag the Ramon or Gutengesa.
Uh huh. In the Gadra did no one.
No one. And it mm-hmm. capture my details, Emunu Mucha, Arguta say, Arguta property. Mm-hmm. And it got tapes that Wunga needs my papers, upon my declarations, Mosato at Slozen and your pinnacle was really too technical.
Mm-hmm.
And it that Gadra my paper, SOI, Naguchi Lodger, Kupi, Kurejiko, could deeds registry.
Okay.
And it so could deeds registry, Kunduko Kune and Ngati my records. Zimbabwe zina title deeds.
Okay.
And it but pande pangu panda see up and rufa na kutawara food. Ndinofana kuita inonzi deed search. Kana property in a deed.
Mm-hmm.
Deed search inondi kuvumiza inondi ratidza chii. Ndakaenda unoita deed search ndichatora title deed ku office kwa registrar of deeds. Ndoona kuti pane anonzi ma caveats aripo zvinotadzisa kuita se kutengesa property. Panogononga pane ma mortgage. Mrupa bata, jine zuri endorsed pa title deed. Saka imba kana muna haripa mortgage, asata peza kubadara, haitenge yeswiba.
Okay.
And it kana pane caveats, pane muna haruta arrive with interest in that property, haitenge yeswi kushikara zunjo, haita say, swa viskwa zwese yezozo.
Okay.
But kana raka chena risina zwese yezozo, transaction can go ahead.
Can go ahead.
So unogona munanogona kuku approacha, ane deed drag, because deed drag bata muna harina zwese yezozo.
Very clear.
Very clear. But ku deed registry ndo kwa tunawana the actual thing. So unogona kubiri wa foot, ne muna ne deed. And it, as you thought property yangu, I think it's a key. Nekuti okay. Yo eta excitement maka exchange mari.
Okay. Pabva pato eta mvunzo kuti inini ndaida kutenga property as I had kuti ine chikwereti. Saka ndinokwanisa here kuitenga ine chikwereti.
Ah, usatenge chinhu chine chikwereti. Uri kudirei kuita zvinhu izvozvo. Why would you?
I think anga farira pamwe akafarira property nepairi kuti ndiri kuida. Okay.
There can be arrangements that can be done. And this is
okay.
Unogo, ukazoya kwa tiri, isu sinuchi asiso, chikwereti cha chitaka mirasei. Pa agreement, tu onoji, are you willing to assume chikwereti chocho? Kana kutochi clear. And this is kana mawirana uri mpozisi ne wita isozo, fair and fine. We can do the modalities, traders and technical, so reflect on my agreement. But kana tatu wana chini chocho, isu ndoto, tanga wape zirana chikwereti chocho. Jiri safer. But you know what? Kana uchi unechishuo chokuti tizviite tinokuitira in such a way kuti transaction inobva
aizo kunetsi okay hanzi inini hangu pane cooperative ya ndakapinda ya ndiri ku deal nayo. How do I know that this cooperative is legit?
Chekutanga kana iri cooperative iri legitimate
enda
unoti ndokumbira mapepa enyu kuti ndi verify ndega hava kunyime kana vari legitimate. Anokupa paperwork yese. Osa,
which means wanokwanisa yo unokwanisa kupiwa paperwork kuti uzviitire uri wega.
Kuti uzvifambire ka, but zvinokuomera. But zvinoita. So okay. I advise munhu uyavunza muvunzo kuti ndine cooperative yandakaita sei yandakajoina ndikubhadhara mari. Remember if you're paying, these people owe you an obligation in transparency and honesty.
And honesty.
And it? Yes. So iwe urikuvapa mari yako on a monthly basis. Chingoenda one of these days pa urikunobhadhara kuti ndokumbira mapepa enyu ndinoita due diligence.
Saka kana vanhu pamutemo vanofanira kuti
vanofanira kutokupa vanofanira kunyimirira ndi zviri pachena
zviri pachena
ukaona pane pakuita dili dali papo
panenge paita challenge paita umwe muterere hanzi my mom bought a house, unfortunately passed on, and apparently the previous owner passed on again. What is the process? What is the process to change ownership? We have been staying there for the past 20 years, but it is still under the previous owner's name. So which means akazofa owner but papa.
Pane nyedze my estate dziri involved and it pane to my estate ya mama ne estate uyochi akazoshaya akavatengesera.
Yes.
And it so tinofanira kugadzirisa kuti estate uku bose munhu kana achinga shayika ma affairs ake ese akuto handle one estate kana kuti na executor. Ano appointwa chi kwa master. So executor ndiye arikufanira kufambira nyaya dzese idzodzo. Handizi. Then uko futi kune mushakabvu kune uyo akashaya zvakare kunofanira kuna executor.
Okay.
Ma executor mauyiri wayaya arikufanira kuita sei kutsvaga common ground. Tuona kuti tozvifambisa sei.
Saka avava which means ava varikuti vari kugara imomo ndo vanokwanisa ku initiate here process.
Ava vanofanira kutenda ku office kwa master of the High Court. And
yes.
Kana wakashayikirwa nehama yako kana kuti muda kuti estate yake ifambe zvakanaka, approach the master's office. And it then uko futi mopusha kuti poitwa sei, waita the same process. Tochigadzirisa chi, zvinogadzirika stereke. It may take a bit of time, but
zvinhu zvinokwanisa kugadzirika.
Zvinogadzirika zvakanaka. Approach your legal representative.
Okay. Pane umwe ari kuti hanzi inini ndakafirwa na baba. Asi patakada kuzoenda kufambira nyaya dzeimba yacho takazowana uchinzi yakatengwa na someone.
Ehe, ndo patakuchida kutresa paper trail. Handiti baba wari kunzi vakatenga vakaitenga chirudzi kubva kunani. Handiti pane mapepera aripo. Uyu ari kunzi akaitenga mutsva uyu. Tochifambira toona kuti akaitenga mune zvakanaka here. Handiti zvinhu zvinoitika but zvinogona kunga zviri a bit winding because zvaku involve ma office akawanda nevanhu vakasiyana. Because remember uko kune family futi yakatengawo. Handiti iroda kuengage.
Okay.
Most of these things not our own, but there's a
likely process.
You don't gonna just spill into the courts and the like. But soon as there's no gadzirika izvozvo.
Mm-hmm.
Asi yambiro yangu kune vanhu vakaterera vana eZimbabwe. Usayeuke bako uchinga wanaiwa. Ita zvinhu ukaona zvinhu zvakuitika izvozvo like if you see boss vasiyane kunotenga chingwa property. Unofana kuradza kuti there's a difference. Question yako irifana nga irona higher
level of due diligence.
Because if you do not want to pay someone to assist you at this point, kumberi uku kuzvazoma because vanhu vari kubvunza mbvunzo yavo zvinogona kuzovadhurira.
Okay. Mm-hmm. Pano kumwe ari kutoti what should I do? A lawyer sold me a stand. And an igweta raka 22 and a lawyer sold me a stand and later I discovered I was the second buyer.
Mhm. Pautoneka element ke fraud papo nekuti hautengesere vanhu 2 chino 1 handiti anodzifambira nyaya idzo kanda kuti fraud anoziva kuti akufanira kuenda
dzakutoda mapurisa mukati
because pamwe hatinga comment because asikuzo ma fake case
and
obviously I wouldn't want to say gweta rimwe ringaita izvozvo ngaone kuti
alright that's fine hanzi hello Mr. Joa should I want to and should I want to obtain a title deed, how do I go about it when the property is under my name, which means property indeyake but ndofunga pamwe asati awana title deed zvinokwanisa kuitika ndit
zvinotoitika izvozvo asi property haizi property yese ya ready for title deeds.
Pane zvinofanira kuita.
Pane zvinofanira kuita zvatinofanira kuassessa kuti hongu property wakatenga wakavaka uri kutogara ipapo. But ma deeds are to process here for that particular. Remember the president wakataura vakato designate dzimwe nzvimbo kuti idzi nzvimbo dzakufanira kutoita ma title deeds kufambisa process.
Okay. Wokutori ne nzvimbo dzekuti idzi hadzisati dzakwanisa kuita ma title deeds idzi dzakwanisa kuita ma title deeds.
And it's what stage is development. And those things zvinofanira kuita complied with before issuance of title deeds.
Okay,
you get it.
Yes.
So I use property in I remember, you know, kune wangu mukukurom dzimba dzakatozara but dzanzina ma title deeds angangori ma session
I dzinenge dzisina ma title deeds izvo.
You're just simply ceding your rights to that property to the next person if you have sold it.
Okay. Ah, no, that's fine. I think it is very important, Yamana Zimbabwe, you need to be very cautious. Mazwano kana muchitenga chi ma properties enyu. Mr. Joa, tichipedzisa chirongwa chedu. Nda api mashoko amungada kusira muri Zimbabwe maererano nekutengwa kuma properties munhu ari ku diaspora.
All right. Munhu ari ku diaspora, chokutanga, engage a professional to assist you. We have seen so many people being duped. Never know anufungwa kuti vai trust.
And it's my family members.
It's nothing personal. It's just business. And this is unengo chipa munhu mari, munhu achiti ndiri kufambisa zvinhu pasina zviri kuita. So engage my professionals. Professionals are readily accessible. Kana usiri kuziva kuti unofambisa sei, kune real estate councils, kune Law Society of Zimbabwe. All those bodies can direct you kuti ungabatsirwe nani kuti usabirwe mari yako. And it, as I'm saying, all those people, they operate what are called trust accounts. Your money will be safe. And you didn't get accountable. My lawyers will be accountable to you, to the law society as well.
Okay.
And it, so engage a professional from start to finish. It's unfortunate with the time you had to issue, but there are a lot of issues, a lot of aspects we could have touched on. But chikuru chandirongo taurati, engage a professional.
It's very important to engage a professional.
Yes.
Okay. Thank you very much. That was Mr. Mark Rujwa, where we're discussing property acquisition and disposal by those in diaspora. My name is Zorora Nkomo. It's goodbye for now.
Legal matters on your station of choice, ZFM Stereo.